Ichokwadi kuti vakashedzwa kumapurisa vakafonerwa kuti vauye pachavo nokuti mapurisa ane ongoro yaari kuita maringe nezvehozvo yakaitika musi wa1 August muHarare. Mapurisa aiwo aine taurwa kana kuti umwe umbowo hwakataura nevamwe vanhu kuti vamachengetatava kana kunge varaive pakati pezvozvo iyo vane chekuita naye. Saka patakaenda ikoko ndo zvakangotsanangura nemapurisa vachiti ivo kana kuri kuti zvazoonekwa kuti pane umbowo hunenge huripo hwokuti vamachinga vati vane chekuita nezvakaitika musi iyoyo vangazochajwa nepublic violence. Asi taona mapurisa vakaongorora chikuindira mberi. Saka vamachingauta vakanzi vaende zvavo kumba vanozofonerwa.
Ko ivo vamachingauta vari kuti kudii?
Havamachingauta kutsanangura kwavo vanoti ivo havana chekuita nezvakaitika musi wa1 August zvezvozvo yakaitika muHarare. Nekuti panguva iyoyo vaitoita vari kubudiriro kutizi kwavo kwavanga vachitoongorora kuona kuti zvanga zvabuda musarudzo yeukoko zvanga zviri chokwadi here kuendera nemafomu avaitarisa pamwe chete nemamwe macandidates aikombitawo kubudiriro constituents iya inonzi collation verification of votes. Ndo zvavaiti vakasira vachiita zuva iroro. Saka nokudaro vaitiwo havana chokuita nezvakaitika musi wa1 August muHarare.
Ko ivo mapurisa vari kuti vane humbo hwakaita sei?
Mafambiro enyaya idzi ndezvekuti panguva ino kana mapurisa achiri kuongorora havanyanyotsanangura zvavo kuti mashoko iwayo vanenge vanzwa kunaani nokuti ongoro ichikuendera pamberi. Saka vanenge vasati vakuburitsa mazita avanhu vanenge vachitaura izvozvo. Asi mukutaura kwavo zvinozoratidza kuti paya pane vanhu vakataurawo navo mapurisa muongororo dzavo vakataurawo zita ravamachingauta muongororo iyoyo.
Takaona vamwe vanhu vachiburitswa zviso zvavo mumapepanhau vachinzi vane chekuita nemhirizhonga iyoyi. Vamachingauta vakamboburitswa here mumapepa mapurisa achizivisa kuti ari kuvatsvaga kana kuti vakangodaidzwa iye nezuro?
Mutsananguro yemapurisa havana kunge vataura izvozvo kuti vakamboburitsa zviso kana chiso chavamachingauta mupepanhau. Asi vanga vachitaura ivo kuti mutsvagiridzo dzavo vanenge vane pane pane kutaurwa kuti vamachingauta vanokanga vari vane chokuita nezvakaitika musi iwoyo. Saka ndokusaka vazovafonera kuti vauye ku law and order kuti vanitaura nemapurisa kana achichenesa zita ravo chenesa zita ravo. Mapurisa ozoita sarudzo kuti nyaya yoenderera mberi here izvozvi kana vanoombowa wakakwana kana kuti yozoomboenderera mberi neongororo yavo sezuro kutaura kwavakazoita nezuro vachiregera vamachingauta vachidzokera kumba.